Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 28 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weNamibia anovhura ZITF achikurudzira kutengeserana kweNamibia neZimbabwe. MDCT inoti kumbomiswa basa kwemakanzura echitungwiza negurukota zvekutongwa kwematunhu hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai riri kupomera mhosva gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia Kasukuwere yekumbomisa makanzura echitungwiza basa zviri kunze kwemutemo. Mutauriri webato rinopikisa iri vaObert Gutu vanoti vakasukuwere vakamhanyira kumedza kutsenga vachada vasina kutanga vapa makanzura aya mikana yekuti vazvichenure kana kuzvisungirira nenyaya. Bato iri rinoti chikonzero chaicho chakaita kuti vakasukuwere vamise makanzura aya basa hachisi chekuti pane humbo huzere hwekuti vakaita zveuori, asi kuti vari kuda kunyaradza vanhu vari mukanzuru iyi vavanofunga kuti vari kune rimwe divi muhondo dzavakatarisana nadzo mubato reZANU-PF. Nezuro vakasukuwere vakamisa basa makanzura ose echitungwiza kusanganisira nameya waPhilip Mutoti. Vakaisa komisheni ine vanhu vatatu ichitungamirwa navamadzudzo pawadyira kuti imbofambisa basa. Asi vaGutu vanoti komisheni iyi haisi kumirira zvido zvevagari vemuchitungwiza, asi kuti zvido zvavakasukuwere. Vamutoti vakatenda kuti vakanga vamiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru, vachiti vakapiwa svondo rimwe chete rekupadivirawo pamhosva yavari kupomerwa iyi. Studio 7 yakundikana kubata vakasukuwere kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGutu.
Isu sebato reMDC Jonga tinoti isu zvakaitwa navakasukuwere zvisiri pamutemo, nokuti zvinoitika ndezvekuti kana pachinge paitwa nyaya kana pane zvinenge zvapfungirwa kuti pane nyaya dzeuori dzecorruption zvinenge zvichinzi dzaitwa nemakansela mumalocal authorities, chinofanirwa chiitwa pamutemo. Apa ndiri kutaura mutemo weEurban Councils Act kana iyo Constitution yeZimbabwe, bumbiro romutemo. Inotiyo vanhu vasati vangonzi vamiswa basa kana kuti vadzingwa, panotanga paitwa muchirungu inonzi iyo due process, zvichireva kuti panomboferefetwa ferefetwa. Vanhu vopuwa mukana kana kuti mikana yokuti vataurevo side of the story yavo.
Asi imi sebato muri kudzivirira here vanhu vakapara mhosva iri kunzi yakaitika? Takanzwa vamutoti vachibvuma kuti vakashandisa mari yehomwe yakanga isina kubvumirwa. Muri kuva defender here?
Hatisi kuti isu tiri kudefenda uori kwete bodo. Ndoda kuti vatereri vahwisise kuti nyaya yatiri kutaura apa ndeyekuti kana zvikanzi Gutu waba, ndinofanirwa kupuwawo mukana wekuti nditaure kuti zveshuwa ndabvuma mhosva here yekuti ndaita shoplifting kana kuti handina kubvuma, kwete kungonzi ndingonzi ndaakutendesa kujere pasina due process yaitwa.
Asi imi sebato sei musinawo kutora matanho pamakanzwa kuti vanhu vashandisa mari zvisizvo apa?
Matanho tinotora, tinogara tichitora Jonga.
Avanga vari mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR rinoti muna 2016 nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu yainge yakakwira zvakanyanya. Izvi zviri mugwaro resangano iri rinotarisa mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu rinonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights 2016 Annual Report. Sangano iri rinoti rakabatsira vanhu vanosvika chiuru nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu vainge vatyorerwa kodzero dzavo. Harare ndiro dunhu rine vanhu vakawanda vakasungwa zvichitevera nyaya dzekuratidzira kwaiitwa nemasangano akaita savana tajamuka uye hashtag this flag. Pachidanho chechipiri pane Bulawayo ichiteverwa nemateveleland south. Nyaya dzaisungirwa vanhu dzinosanganisirawo dzevanhu vainzi vainyomba mutungamiri wenyika varobert mugabe. Mukuedza kudzikisa uwandu hwenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika, sangano iri rinoti riri kushanda nehurumende uye dare reparamende. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti iri kudyidzanawo zvakasimba neUnited Nations uye sangano reZimbabwe Human Rights Commission. Kudyidzana uku kwakananganawo nenyaya dzekupambwa kwevanhu munyika zvichitevera kupambwa kwavaitaidza mara vakatsakatika muna 2015. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo kana mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Mugore ra2016 vana veZimbabwe vakashungurudzwa zvisati zvamboonekwa. Mukaona nyaya dzakaitika kubvana naJulai paitika maprotest mademonstrations aya mana September, vana naEvan Mawarire, vana Patson Dzamara, vana Linda, mukaona na James Jengwa Matapeyo nhau wese wakashungurudzwa zvikuru wagare kwepwe kuBuruwayo kuBedbridge. Ndo mabasa akabatwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights muna2016 kupawo rubatsiro kuvana vaishungurudzwa veZimbabwe.
Saka muchitarisa ongororo yenyu iyi, mungati zvii zvingaitwa nehurumende kuti ione kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa?
Tiri kukurudzira zvikuru kuti hurumende kudai yanga yakoshesa kodzero dzevanhu, dai yanga yakoshesa kuchengetedzwa nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, kudai yaitawo zvido zvevanhu, yasiya zvekushungurudza vana veZimbabwe, yasiya kuchora kodzero dzevana veZimbabwe. Tiri kuzvitaura izvozvo toramba tichizvidzokorora kwese kwatinosangana, patinoona mukana yekusangana nawo, patinoitawo misangano yedu yana UPR. Tiri kuzvikurudzira dai Zimbabwe yaitawo ratify mitemo inoti imhosva kubatwa zvechisimba, mindforced disappearances, zvakaitwa vadzamara vari kushaya kwavo, kutochwa kwevanhu sezvamunoona muna 2016. Ndambotaura kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakabatsira vanasikana nevanakomana vemuZimbabwe wakawanda vane kodzero dzavo dzaimbunyikidzwa under maprogram edu atinoti maanti-impunity case paisuwa vanhu wanhu vachiti mapurisa akaita zvakashata akatocha vanhu. Tiri kuti Zimbabwe kudai yapasisawo mitemo yakadaro munyika medu muno.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weNamibia vaHage Geingob vanoti kudyidzana pakati peNamibia neZimbabwe munyaya dzemabhizimusi kwakaderera, vachiti kudyidzana uku kunofanirwa kunge kuchikwira. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachibvura ZITF yegore rino zviri pamutemo, vaHage Geingob vati mugore rapfuura Namibia yakatenga kubva kuZimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora. Vati kudyidzana pakati peNamibia neZimbabwe uye pakati penyika dzemuAfrica kunofanirwa kukwira, vachiti kuita izvi kunobatsira kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Trade between African countries has generally been low. This is in part because
kutengeserana zvinhu pakati penyika dzemuAfrica kwakaderera zvikuru. Chimwe chezvikonzero cheizvi inyaya yekuti tinonyanya kudyidzana nenyika dzaive dzakatipamba kare, uyewo pane dambudziko rekuti nyika dzemuAfrica dzinogadzira zvinhu zvakafanana, kunyanya zvine chekuita nenyaya dzekurima. Nyika dzakawanda hadzina zvakawanda zvadzinogadzira, uye tinotenga zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kubva kuEurope kana kuAsia.
Vagain Gobat Namibia chiri akatarisana nedambudziko munyaya yekugovewa kweivhu, vakati nyika yavo inogona kudzidza zvakawanda kubva mukugadziriswa kwakaitwa nyaya iyi muZimbabwe, vachiti kugadzirisa nyaya iyi kunobatsira kurwisa urombo hune veruzhinji. Vati hurumende yavo yakatanga chirongwa chavakati Harambe senzira yekurwisa urombo uye kusimudzira upenyu hweveruzhinji munyika mavo. Vagain Gobat vemakambani vanofanirwa kuita zvemabhizimisi vasina kungonangana nekuwana mari chete asi kubatsirawo kurwisa urombo. Vasati vatura mashoko avo, Vagain Gobat vamboshanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana muZITF pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiona zviri kuratidzwa pachirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Papa Francis vatanga rwendo rwemazuva maviri kuEgypt nhasi, uko vachakurudzira runyararo pakati pemakristu nemamoslem munyika iyi mushure mekubhombwa kwechechi yemakristu izvo zvakaurayisa vanhu 45. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vapinda musangano weUnited Nations kekutanga nhasi vachivesa chigaro wemusangano wepamusoro-soro weSecurity Council uri kuzeya kusagadzikana kuri kukonzerwa neurongwa hweNorth Korea hwekugadzira bhambu renuclear, vachiti vachikurudzira kuti sangano iri ritore matano North Korea isati yatanga. Vanhu vanga vachiratidzira vapinda nechisimba mudare reparamende remuMacedonia riri muSkopje nhasi vachikanda macheya pamwe nekurwisa nhengo dzedare reparamende mushure mekunge dzasarudza munhu werudzi rwechiAlbanian semutauriri wedare iri. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti richashandisa mari inodarika mamiriyoni mashanu emadhora mumabasa ekusimudzira vechidiki pamwe nekuvapa mukana wekupinda muzvirongwa zvebudiriro munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro raburitswa nemuzinda wesangano iri muHarare nhasi, European Union yati mari iyi ichapiwa kumasangano anoshanda akazvimirira, makanzuru pamwe nemakambani akazvimirira kuti ashande nevechidiki kuvapa mukana wekuti vaite mabasa ebudiriro kuti vazvisimudzire mukurarama kwavo. EU inoti panofanira kuva nemikana yakaenzana uye vechidiki vanofanira kupiwa mukana wekushandisa zviwanikwa kuwaniswa mabasa nemikana yekutangawo mabhizimisi avo. Mukuru wechitungiza Residence Trust vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti apo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika pane dzimwe nyika dziri kurangarira vechidiki munyika.
Tinofara chose kuti pane dzimwe nyika dziri kurambawo dzichitirangarira dzichiona kutambudzika kuri kuita vana vevhu munyika yedu yeZimbabwe. Saka tinofara kuti ko yavaisa iyi yakanangana nevechidiki kureva kuti inyika dzine chido nekufambira mberi kwenyika yeZimbabwe mune ramangwana, because they are focusing on the future. Saka izvozvo tinozvitambira nemufaro zvikurusa.
Mukuru wesangano reYouth Forum vaWellington Zimbabwe vanoti zvinotendwa kuti sangano reEU rinoramba richibatsira vechidiki munyika umo mune kutambura kukuru.
Ndatise kuziva kwenyu vechidiki vagara vari vanhu vanenge vachiwanikwa vari kumashure-shure mavhiki ezvinezvi veEU vari kuya tirikuda kukupai mukana nerubatsiro rwekuti mukwanise kunge muchidini muchibatirana pamwe chete nehurumende yenyu muchiona kuti vari kusunga zvisimbi zviri kuenderana nezvemunoda here kunge muchiona zvichiitika. Tinozvigamuchira zvikuru kwazvo danho rakadaro.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanoti rubatsiro rweEU rwakanaka chose sezvo rune chinangwa chekubatsira vechidiki avo vakasarira zvikuru muzvirongwa zvebudiriro.
Saka tiona koi yaitwa neEU inotibatsira, inoramba ichiratidza zvekuti kunyange vatungamiriri vekazvipuka zvavo nyika dzekunze dziri kuedza kutipawo rubatsiro. Rubatsiro rwunenge vatibatsira kuti tikwanise kunge tichimira takasimba, nekuti zvizhinji zvatinenge tichiona zvekuti vespika vazhinji havana chokuraramisa, havana mabasa. Saka nepasina rubatsiro rwunenge rwuchiwa rwuchibva kumasangano akazvimirira ega, ndiri basa ringe richirema sanganire iyi rinoti donzo guru raro kubatsira kupedza urombo muZimbabwe uye kuti vanhu vagare zvakanaka pasina mhirizhonga kana utsvanyiriri kunze kwerubatsiro kune vechidiki iyi inotsigira Zimbabwe nekutenga chikafu mabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena nezvimwe zvakawanda ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Vana vakawanda vari pasi pemakore maviri vari kuenda kunobaiswa Jackson rekudzivirira zvirwere, asi vana vashoma vari kuenda kunopiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kubaisa vana nhumba uku kuri kuitwa muAfrica yose kwakatanga nemuvhuro uye kuchapera nesvondo. Madzimai akawanda vanoti vari kutora mukana uyu kubaisa vana vavo mudunhu remakonde uye vanoti vari kufara zvikuru sezvo chirongwa ichi chine mishonga inouraya makonye muvana vavo. Amai Fadzai Sachikonye vanogara mumusha weruzhinji wegadzema muchinoi. Amai Sachikonye vanoti vaenda nemwana wavo kukiriniki kuti anopiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu sezvo mwana wavo anga asadye chikafu zvakanaka.
Unogona kugara nemwana kumba usingatozoti mwana ane problemu bosi mwana ane makonyeka mumwe haadye mumwe anodyisa. Saka iwe unogona kugara nemwana kumba uchingoti maybe zvezviri right. Saka wakatouya naye mwana akazonzi apiwa ka ndipo unotozinatsoonaoti anomwana unga anga ane problem.
Amai Mabeo Dzoto vanoti mwana wavo akabayiwa nhomba pamwe nekupiwa mapiritsi ekuuraya makonye mudumbu. Amai Dzoto vanoti mapiritsi akapiwa mwana wavo akashanda zvikuru sezvo vakatoona makonye akafa akabuda mumwana wavo.
Mapiritsi rachona rinoshanda mwana akambonuti mapiritsi acho havanoshanda zvira makonye kazhinji kachona ukatomanwa makonye anobuda.
Mukuru wezveutano mudunhu remakonde Dr. Paradzai Mudzengerere vanoti donzo ravo nderekuti vabereki vanzwisise kukosha kwekubayisa vana majekiseni ekudzivirira zvirwere. Dr. Mudzengerere vanoti vari kutora mukana wekubayisa vana nhomba kuti vatsvake vana vasina utano hwakanaka nekuda kwekushaya zvekudya.
Toda kuti vabereki vanzwisise kukosha kwekuimmunisa mwana kuti mwana abaye majekiseni aya. Saka ndofocus yedu same at the same time tukupa tukuscreena vana for malnutrition kutsvaga vana vaya vasiri kukura zvakanaka vasiri kudya zvakanaka under 5. Saka tikavawana tukuva screena tova classifya tovapa plumpy nut chikafu chinodyiwa nemwana kana ane underweight.
Svondo rekukurudzira kubayisa vana nhomba iro rinoitwa kubva musi wa24 kusvika musi wa30 kubvumbi gore rega rega chiri kuitwa pasi pedingindira rinoti vaccines protect everyone, get vaccinated. Ndakamirira Studio 7 kumakonde Mashonaland West ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaRex Tillerson, vakaudza dare reCongress munyika mavo kuti kubva musi wa18 kubvumbi, Iran iri kuremekedza chibvumirano chayo nedzimwe nyika chekuti isagadzire zvombo zvenuclear. Chibvumirano ichi chinonzi Joint Comprehensive Plan of Action. Asi vaTillerson vanoti Iran iri kuenderera mberi nekutsigira vanopfurukidza mwero mune dzimwe nyika kwavanoti kupinda nemwenje mudziva. VaTillerson vanoti Iran ikasangwarira inoguma yaita kunge North Korea iyo iri kutemesa America musoro. Vanoti North Korea yakachenjedza America kare kuti hazvibatsire kuda kubata hurumende dzakaoma musoro sezai. VaTillerson vanoti Iran iri kutsigira hurumende yeSyria iyo iri kupomerwa mhosva yekukonzera hondo yauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu uye kusiya mamiriyoni evanhu ari muupoteri. muIraq, Iran inonzi iri kushandisa mauto ayo echikwadz kukonzera kusagadzikana kwenyika iyi. MuYemen, Iran inonziwo iri kutsigira vapanduki vechiHouthi vari kuda kupidigura hurumende uye kukonzera kusagadzikana muSaudi Arabia. Vatilason vanoti America yakagadzirira kutorera Iran matano ikaita zvehunubu. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sangano rinoongorora nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose reFreedom House rinoti kushungurudzwa kwevatori venhau kuri kuenderera mberi muZimbabwe. Mumashoko araburitsa nhasi pamberi pekucherechedzwa kwezuva rePress Freedom Day nemusi wechitatu svondo rinouya, Freedom House inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kudzvinyirira vatori venhau kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mukuru weFreedom House muZimbabwe, amai Jennifer Dunham, vanoti pachitariswa pasi rose Africa haina kunyanya kushata uye zvinhu muZimbabwe hazvina kunyanya kushanduka.
Zimbabwe, as you mentioned, I think it's
Zimbabwe sekutaura kwawamboita zvinhu hazvina kuchinja kubva pagore rapera. Semaonero edu, nyaya mukuburitswa kwemashoko dziri pachinhano chekuti vanhu vakungoti regai tione kuti zvichaita sei kuna vamugabe nebato ravo veZANU-PF uye munhu achatora basa ravo vamugabe. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo mamiriro azvakaita.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi. Gatidzwe hurukuru yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ngoma ndiyo iyoyo haisati yasanduka. Vatori venhau vachiri kushungurudzwa muno munyika. Kumabasawo hakuna kumira zvakanaka. Makampani ari kuvharwa. Vamwe vari kushanda pasina kubhadharwa. Tingati havasi kutambira mari dzavo kana kutoti iri kunonoka kuuya. Totarisawo kune kana takutarisa mukushanda kwedu, vazhinji vakasungwa pamwedzi yakapfuura iyi. Vatori venhau vainge vari pabasa ravo vachisungwa, vachivharirwa mustocks, zvinhu zvinoita kuti vasafambise basa ravo zvakanaka. Saka ndosaka ndichiti hatingati pane shanduko yakawanda pakushanda kuri kuita vatori venhau.
Uko panyaya yekuvandudzwa kwemitemo yakaita sePOSA neIPA, muchine tarisiro here yekuti hurumende inogona kuvandudza mitemo iyi?
Ndo zvinofanirwa kuitiwa kaizvozvo. Nokuti mukacherechedza pane urongwa hwatakamboita hweInformation Media Panel of Inquiry. Pane zvakabudawo ipapo zvakataurwa nevanhu vemunyika vemuZimbabwe. Vachikurudzira kuti hurumende igadzirise kana kuti iise sanduko ipapo. Tichakamirira kuti musangano iwowo uitiwe tione kuti tinoenderera mberi sei.
VaFoster Dongozi ndo munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvanga zvichiitika kuZITF kuvulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Iye zvino tokupai nhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kufanira kutambwa muNational Sports Stadium yamira nemhaka yekuti pari kushayikwa nhandare yekuti inge ichishandiswa. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo wanga uchingotaurwa nezvawo pakati peDynamos neYada ungangotadza kutambwa nemhaka yekushayikwa kwenhandare sezvo National Sports Stadium yakavharwa ichigadzirira musangano wesvondo yeChrist Embassy uyo uriko svondo rinouya. Premier Soccer League inoti yanga yakamirira mhinduro kubva kuvaridzi venhandare iyi veMinistry of Public Works kuti ione kuti ingashandise here nhandare iyi kusvika nemuvhuro. apo Black Rhinos iri kusangana ne FC Platinum. Asi mhinduro iyi yanga isati yauya. Vanoziva zviri kuitika, vanoti vesvondo ava vakabhadhara kuti nhandare iyi itange kugadziriswa nezvemusangano uyu. Kutanga kupera kwesvondo rino, panguva iyo venhabvu vanga vasina kubhadhara kuti vashandise nhandare imwe cheteyo. Muteveri weCapes United vatapadzwa mangava, vanoti mhuri yenhabvu haina kurongeka nekuti vangadai vasina kuvharirwa nhandare iyi dai vaive vakabhadhara kare kuishandisa.
Semaonero angu inini ndoti vanhu vebhora vese ka kubvira kumanagement yeZifa NPS vese havana kurongeka, vangatangi robhadhara ground nevanhu vechicho rambidzwa kuti bhora ritange kutambwa. Zvinotirwadza isu masapota kana tichiona zvakamira zvakadai. Dai zvivanga vakabhadhara in advance ndaifunga kuti dai zvasina mhubvira zvasvika ipapa.
Mitambo iri kufanirwa kutambwa muNational Sports Stadium inotanga mangwana, apo Capes United iri kutamba nechapungu. Nesvondo, Dynamos inenge ine yadha. Mumwe muteveri weyadha vaAdli Mondiwa vanoti ivo mutambo uyu ukaenderera mberi Dimbare haimire.
Dynamos iri kutira kutamba zvayo, but payadha pakati uomei buza yadha icho iri kubamura. Sava kumona Dynamos ka singazivi kuti maplayers acho akashinga here, because yadha kungozwa chimotora mapoints chete.
Zvikwata izvi hazvikwanise kushandisa Rufaro Stadium kana Gwanzura Stadium sezvo nhandare idzi dzakavharwa zvekare nekuti dziri kugadzirwa. Asi mimwe mitambo isiri muNational Sports Stadium iri kuenderera mberi. Chikwata chiri kutungamira makwikwi aya chengezi Platinum Stars chakananga kuBulawayo, uko chine mutambo wakaoma neHighlanders. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tereri musakangana wachirongwa chedu che live talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zvanga zvichiitika kuZITF kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzeWhatsApp dzedu zvakare 001-202-465-0318. 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weNamibia anovhura ZITF achikurudzira kutengeserana pakati penyika yake yeNamibia neZimbabwe. MDCT inoti kumbomiswa basa kwemakanzura echitungwiza negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere akusi pamutemo, sezvo vashandi ava vasina kutanga vapiwa mukana wekuzvichenura kana kuzvisungirira pamberi penyaya yavari kupomerwa. Nyaya dzemitambo yenhabvu yanga ichitarisirwa kutambirwa munhandare yeNational Sports Stadium dzomira netambo, sezvo nhandare iyi iri kunze inenge ichishandiswa nevamwe vakanga vaibhadhara kare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.